zvakangobvirapa kuti pane vamwe vanongoziva mahaters nevamwe vanenge vachitaura kuti hake taakutitsvaga hake saka ndopakakangobvaita kwakangopega chimboimba.
Makazvitanga riini zvekurova mimhanzi?
Kuzonyatsorekodha zvangu chaizvo chaizvo ndakatanga 2021
ndizvozvo kupindana kwemazuva. Veukama mhuri baba varipo ndodzva vanokubatsiraiwo vaikutsigirai sei muchitanga kuti ndakuitawo zvemumhanzi?
Ingando vakatondisigira 100% vanosapota
zvisingatomboitiko.
Veruzhinji vari kutambirawo sei mimhanzi yamuri kurova?
Ndiri kunzwa kufara zvisingatomboiti. Ndinotenda Mwari vari kutambira mumhanzi yangu, zvinotoshamisa chaizvo. Tiri kutambirwa zvakanyanyisa.
Saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastiri yenyu iyoyi?
Kungoti matambudziko awo haazoshaikwe apo neapo, zvokuti pane vamwe vanokwanisa kupisai and they don't fulfill mapromises avo. Koitawo vamwewo ivo vatanga tichitotaurawo mahaters kuti anongoti apa wapedza kurekodha kuti apa hapana zvamuri kuita madii machinja maita so havazoshaikwa vanhu vakadaro. But otherwise so far nesupport yemurume wangu madisadvantages mashoma zvokuti
vanoda kunzwawo mimhanzi yenyu, vamwe vasati vaziva kuti munowanikwa kupi, vanoiwana kupi?
Mimhanzi yangu iri pamaplatforms ese, payoutube, pamari makaenda zvenyu seuku kana kuchikoro zvokubereka mabhuku azvitiikwati kungazviivadi Spotify, Facebook, which I have a page, I mean, she's a music. Any place, I don't go to a Chantel Stone.
To walk on a Queen vanofamba vachinakidzwa nemimhanzi yenyu, mashoko amunoda kuvapawo ndeyekuti kudii?
Mashoko andoda kuvaziva ndeyekuti never give up, musaita give up nemadzidzi, zvinoita chete no matter what. Mwari paakati unotosvika, unosvika nyangwe vanhu vakatraya kukurwisa.
Sehoza Friday kudai hatingonyarari, tofanira kubuda nemutsindo. Torova kadhanzi kesoto here?
Rova ikadhanzi kesoto.
I'm not sure if I'm going to be able to do it.
Okay, fine. You got that problem. You got that problem. I tell me you say that. Okay, fine. You got that problem. You got that problem. I tell me you say that. Say you never you need to go.
I'm not going to be able to do it.